Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 6 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopachikwata cheCitizens Coalition for Change inotungamirwa naWorld Mencube mari inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Barobson Chere votaura nezvekuitwa kafira mberi kwavakaitwa vari muusungwa. Ave makore mashanu kubva zvashaya vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe avakashaya asi munyika muine gakava kuti pane zvashanduka here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weBinga North mudare reParamende vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kufanotungamirwa navaJameson Timber vaPrince Dube Kwesivanda vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. VaDube Kwesivanda vanzi vabhadhare madhora mazana matatu ekuAmerica nedare repamusoro reHigh Court mushure mekusungwa musi wa18 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga pamberi pemusangano weSADC waiitirwa muHarare. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere avakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vanoti vakanyanya kurohwa sezvo vairamba kuita zvimwe zvavainzi vaite kusanganisira kuti vadaidzire kuti pamberi nebato rezano PF vachitorwa mavhidhiyo. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vaitwa kafira mberi vanofanirwa kumhangara nyaya idzi.
Munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira. Ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Vachere vakapambwa nekusungwa nevamwe vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, Kanzura Samuel Gwenzi navaVhusumuzi Moyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachere.
Nomusi wa31 July apo taenda kuVictoria Falls kwaiva nemusangano wephilanthropy. Tinotava mundege tiri panhandare yeRobert International Airport. Mundege makawanikwa muchapinda vanhu vanokwana 6 vanava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vakakwanisa kuita kutimbunyikidza kuburika mundege.
Makaendeswa kupi chaizvo?
Wakatipinza mune domestic terminal. Tapinda mudomestic terminal umomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru. Rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dzikei zvinodarika ma3 meters. Tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo. Inini ndakawanzwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo. Ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo. Varume vakauya vanga va15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana siyana, pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa. Saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi, simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabagula bars aya. Wakandisunga nengetani waindirowa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimi mainyanya kurohwa. Chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Ini wainyanya undiruwa sokwa wa chiki ini ndino nyanyo jaurisa kunyanya pande tenyurundi chizi wese mura irida ufane kudaro muno ufane kula mbawa kanyarara pamwene kundi mbunyikiza kutindinge ndi chita maslo ganzi wa chikitora mazidio saka izi ndaka wani kandisha zira mbazo kundi dite maslo gani kutipambirine zani kifu chitora mazidio pamwene kundi aniloka foni yako isha paswe diye foni yako ndaka zira mbazo fezi saka ndo zimwezo zinu saka ita kutindi nyanyoro
wa kwa waiti kudi inezo msangano wa maienda kuno pinda ku Victoria Falls
ki msangano wa mruko naenda ndewe uye msangano uyu tunofungira kuti pamwe une chekuita neku disturbance Sadiq Summit yanga iripo masondo anotera achone vakandirova kusvika musure mekunge ndasenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakavharwa kumesho nejiva vaindidira mvura nebucket vandi ndapetura kudaro ndipo apo wakazonditi ndichinje nhumbi dzandakapfeka vachitora munhumbi mubackground aiva ndinaro raiva nembatya dzangu dzataizonopfeka kuvic falls wakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa vakandigera bvudzi rangu randoti ratsirana ndinaro
vakakugera inei
nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko kwaka izvi zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo wakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yei apo?
Takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct. Yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vatsipusi vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti yacho tanga tichitomboriko.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yazivisa kuti mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change gore rino achapiwa mamiriyoni makumi manomwe emadhora ari emazigi pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kupa chikwata chipi chebato reCCC. Mari iyi inobva kuhurumende ichipiwa mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika musarudzo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso muGovernment Gazette, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vati ZANU-PF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023. Ukuwo CCC ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheCCC sezvo paine zvikwata zvitatu. VaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari, asi mapato ose matatu akaendesa mapepa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weCCC vasingezo Chavangu. Vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reCCC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano.
Hazvina basa kuti ndeani anowana mari kuti tese CCC.
Mutauri wechikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timber vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi.
Mutungamiri waro anozikanwa haiye ndiye akakwikwidza nema MPs nema councillors vavo. Kana vari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekuteedzera zvemubumbiro remutemo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa, zvikoro nezvipatara. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari ichashandiswa sei.
Mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers, ende kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanwa kunge dzichibva kupidza, kufanwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasunungukawo zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo. Vanongora zvematongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Tarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties.
Zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi ave makore mashanu kubva zvashaya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vana veZimbabwe vachiti zvinhu zviri kutonyanya kuoma pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa, avakapinda pachigaro muna 2017 mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto. Vari kuchema kuti zvinhu zvanyanya kuoma, vari kupomera hurumende yavaMnangagwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekunyaradza vanopikisa hurumende kuburikidza nekuvakanda kumajeri. Asi vanotsigira hurumende yavaMugabe vanoramba zvipomerwa izvi vachiti ndinodzokorora. Asi vanotsigira hurumende yavaMnangagwa vanoramba zvipomerwa izvi vachiti hurumende yaita zvikuru kwazvo mukati memakore mashanu ayapinda. VaMugabe vakashaya musi wa 6 Gunyana 2019 kuSingapore. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya.
Chiripotezo kuti vakapinda vaMnangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navaMugabe, chida kuti deno vaMnangagwa vakanyora zvese zvaikanganisiwa navaMugabe vakangoita opposite vachigadzirudza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vakuinya kusungwa mamiriro akaita upfumi hwenyika. Pakafa vaMugabe Harare yaifambika, iko zvino haichafambiki. Makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda. Izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vaMugabe kwakuna maagribond, iko zvino kwaana mavhigi, mavhigi acho hapana zvaari kuita. Saka tinyatsotarisa kuona kuti chii chaicha chanyatsogadziridzwa navaMnangagwa. Zviri kushayikwa mina.
Vamwe vanoti afanaka, musi here maakuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo?
Aiwa, isisi hatina kuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. Infact vaMugabe ndo vakasiya yatingati muchirungu legacy kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muZimbabwe. Ndo vakatanga nazvo nokuti vaMnangagwa kahanditi vakanga vachitonga vanaMugabe makore akawanda. Saka isusu hatisi kuti vaMugabe vakanga vachinatsa, tiri kuti mataurirwo akaitwa navaMnangagwa uchayandikapinda muutongi handitiwo vakatiwo vanoperera vanhu. The voice of the people is the voice of God. Saka ikozvino izvi racho raGod racho hatikanakanisikana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuti hazvinhu ikompre haasiyo akanga akatidzwa navaMnangagwa.
Munofunga here kuti vaMnangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navaMugabe mumakore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Awo yomubvunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigirwa chikampeni ndo vaititaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munini nazvide makore makumi masere, iwo makore mashanu avakatonga iwawawo aide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro gumi nevanomwe vafa pa Hillside and Arasha Primary mudunhu renyere kuKenya apo moto watanga kubvira usiku iwo vakarara. Vamwe vana gumi nevatatu vakuvara zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vati nyaya iyi inyaya inorwadza zvachose, vakati vakonzera moto uyu vacharangwa zvakaomarara. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nasi vasangana muGermany nenyika makumi mashanu dziri kubatsira nyika yavo muhondo neRussia. America inoti ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million. Kurikotaro zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vanoti musangano uyu uri kuuya panguva yakaoma Ukraine apo iri kurwisana zvakasimba neRussia uye kurwisana kuchenderera mberi mudunhu reDonbas nemamwe matunhu. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye hutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine kunyanya vana vadiki. Imwe yemhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo, tsika nemutauro zveUkraine. Munakurume 2023, mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kwemhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndivo remangwana uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo. Putin ane tarisiro yekuumba patsva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Haafanirwe kubvumizwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchisimba cheRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neRussia kuvana vemuUkraine. Munhau dzemitambo. Mumutambo wenhabvu weAfrica Cup of Nations watambirwa kuMandela Stadium kuKampala kuUganda, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neKenya. Zvichakadaro, mushure mekukwikwidza zvine mutsindo mumakwikwi e2024 Olympics akaitwa kuFrance mwedzi wapera, mumhanyi wemijaho ye200m wekuZimbabwe Tapiwa Nashemakarau apiwa riremekedzo rukuru kwazvo kubva kuguta reHobbs mudunhu reNew Mexico, kukomeya veguta iri vaSam Cobb nechipiri vakazivisa nezvekutarwa kwemusi wa3 Gunyana sezuva reTapiwa Nashe Makarau Day. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naMakarau.
Tiri kunzwa kufara chaizvo nekuti zvinhu zvananga zvisina kutarisira. Asi ndinongopa mbiri nerukudzo kuna Mwari nekuti ndivo vakaita kuti zvinhu izvi zviitike, asi tiri kunzwa kufara.
Ungatitsananguriro kuti rwendo rwako rwekumaolympics rwakafamba sei?
Rwendo rwangu rwekumaolympics rwakafamba zvakanaka, rwakafamba zvandange ndakatarisira. Ndinongotenda Mwari nekuti ndivangu ari mutungamirira pana zvose. Ndakatungamidza Mwari pakutanga pazvinhu zvose zvandakaita kumaolympics. Ndakafara nekuti tungamidza kwandakaita Mwari kwandipa maresults akanaka. Asi ndiri kunzwa kufara, zvanga zvinoreruka, asi Mwari vakapindira, Mwari vakatipa maresults akanaka. Tikamirira nyika yedu yeZimbabwe mune zvakanaka. Nini nemwoyo wangu makanaka ichicharamba. Tikamirira nyika yedu mune zvakanaka. Vanotaura vaitaura zvavo, asi hatina kuda kuzviteerera. Nekuti isusu taiziva zvatatainge tafambira maolympics. Soka ndinongotenda Mwari nekundigonesa kwavakaita, nekundipa simba kundibvisa kubva pasipasi kundiisa kumusoro.
Wakatambirwa sei pawakadzoka kubva kumaolympics ekuParis?
Pandakabva kumaolympics ndakadzokera kuchikoro kwanaimbove ndiri kunonzi kuNew Mexico Junior College. Ndakasvika ndakamirirwa nemateammates angu nemamwe macoaches emasports. Vakanditambira zvakanaka chaizvo, ndikaitwa interview, ndatengerwa dinner, ndikaitwa zvakawanda. Vakafarawo neperformance yangu, vakandiendesawo out, vakanditirawo zvinhu zvakawanda ndiri ikoko. Zvandisina mboitirwa nenyika yangu, asi ndinongotenda Mwari nekuti Mwari vakandiisa munzvimbo iyoyo and pandiri nhasi ndiMwari.
Uyo anga ari mumhanyi wemujaho we200m Tapiwa Nashemakarau achitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 ari kuHobbs mudunhu reNew Mexico muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 mhani hama dzangu, ndinokumbirawo mumbotibvunzirawo vanhu vakaita Sapo Nyati uyo wemapurisa nauyo vanoti Rozavari oro ane here umwomo mbotaura naye weZanupf, vanoti vanhu ava vari kusungwa vari kupara mhosva, ende mhosva dzavanonzi vanopara dzinowanikwa dzichiwanikwa dzichionekwa mumafoni nokunzi vari kutaura kutsutsuzera violence zvokunetsana mukurarama. Asi ndinokumbira kuziva kuti uya murume wokumbotaura nyaya yekuti chamisa pasi naye, kana ndichiti chamisa pasi naye anofanirwa kufa, ichiri kuferifeiwa nyaya yacho here nanhasi?
Ndine goko regokwe. Tiri kunzwa makuhwa ekuti Blue Movement inenge yava pachinhanho chepamusoro. Ndozvazvinoita makuhwa anofamba. Asi chikuru chatongoda kuziva ndechekuti yakasiyanei neTriple C. musiano wandongoona inowandogona kuona ndekungoti haina sengeso chavanhu yakasiyanei netriple C ichagadzirisa zvipi zviya zvatakaudzirwa kuti by June next year pane paitika rerun hazvina wakapindura kuda chimwe chichazosiyana ndechekuti kudai inenge ine mastructures neconstitution hameno
ini changa ndichikumbirawo nehurumende iri kutonga kana kuna baba vamunangagwa ngavativakirewo magrounds zvinonyadzisa nyika yakafanana nezimbabwe nyika inopfumi zvokuti tinonotambira bhora kune dzimwe nyika tinoziva kumobhiraiza vanhu chinhu chidiki diki kugadzira magiraundi ikoko kunoita kuti vanhu vakufariri hungu vakagadzira pariamendi takazviona rodhi dziri kugadzirwa pashoma nepashoma asi magiraundi ngaagadzirwe
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 muchikamu chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvans Dzininga westudio 7 nemuimbi wechidiki anoridza ngoma kana kuti madrum Primo Dzuva anoimba nechikwata cheCFI Praise and Worship Team chiri muno muAmerica.
Christian Fellowship International is an interdict conference, so I'm the drummer.
Munorama drums.
Yes.
Losaka Lokunos of Bama Dudu Chow.
Dudu Chow, my nickname.
Makas Tanga say is a Rama drums.
Yeah, it's a long story. Started when I was 3 years old, you know, playing goma, you know, that's traditional.
Kuno Munogarapuki.
No Garapu, Pennsylvania, Philadelphia.
Mm-hmm. Munenge muchirova muri koko futi here kana kuti nemakuitiro zvimwe zvakawanda
so during the week we'll be doing something, doing work, right, to drive a chauffeur, so like chauffeur.
Alright.
Weekends, that's when we go to Tama music. Yeah, Yakatanga, 2 years, history, series, and change.
Alright.
So, in Goma.
Sakai kuzvinezvi pamuchiri kuramba muri mumagitara pamuri kurova kuchechi chete here kana kuti maakurova kwese kwese.
Ya, most of the time kuchechi kana tikawanawo kwatiri kudiwawo kusiri muchechi kuchato.
Vamwe vaimbi vamakashandawo navo kubva kumashure kusvika nhasi ndivanaani timboteera nhoroondo yenyu
2003 ndaishanda naMechanic Manyeruke ndikashanda nemamwe makore akazoteera ndikashanda naBenton Basina wako ndikashanda naMatias nefungisaini zvakava pana mashaa Caroline Shwenga vakawanda vakashanda nemamisi dzakawanda
nechidiki vari kumusha vari muno vari kwakasiyana siyana mungavapiwo mashoko api ekuvakurudzira vanoda kuramba vachiitawo zvamunoita imi zvekuridza ridza izvo
chandakuvaudza ndechekuti vanofanira kuramba vakatarisa kwada kuenda havafani kuluza mwoyo kupera chido neskill yavo ramba uchingoda kuwedzera kuenda kumberi kwavasvika pamusoro
vanoda kukudaidzaiwo kuti muzombovaroyera vanokuwana
vanoso chachiitika ndechekuti tatichiri kuumba kwana chakaumbika soon tinenge taane website and social media platforms anotwana
so it was a Friday nasi tombonzwa chikwata cheCFI Praise and Worship Primo ari pamadrums achirova ngoma mazwa hurukuru yaitwa naPrimo Dzuva anoridza ngoma nechikwata cheCFI Praise and Worship Team muAmerica naIvans Dzininga weStudio 7 musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pane zvashanduka here zvamuri kuona Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Standikle Musanga.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 okumpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe amabili amakhulu anikwa imali nguhulumende phansi komthetho we Political Parties Finance Act. Sekule minyaka emihlanu kwabhubha wayengumongameli uMnumzana Robert Mkabe, kulabanye abathi ilizwe okwamanje selidonsa nzima okwedlula esabusa. Intatheli zindaba zifunda ukuthapha indaba zisebenzisa i-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi lukahulumende oluphethe imali yelizwe solunike ibandla lezanu PF izigidi phose ezingamachumi amahlanu i-47 million Zimbabwe gold phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Eliphikisayo LACCC lalo linikwe i-22 million zig. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Imali le yabelwa amabandla ngenani labameli bedale lephalamende. Isikhulumeli sebandla lezanu PF uMnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe lizasebenzisa imali le ukubhadala izisebenzi lokubona ukuba lizanqoba kukhetho luka
2028.
Njengezanu PF siyathaba ngemali le esikwenzayo kubalulekile. Sifuna ukusebenzisa imali le ukuba sithuthukise ingatsha zethu. Asilandaba lokutshela uZulu ngesikwenzayo.
Ekhuluma le Studio 7 unobhala jikelele webandla le CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthe uyathokoza ngokuphiwa abakwenziwe imali le sithi ulethemba ukuba izosetshenziswa ukuqinisa ibandla leli.
So siyakubongela lokho and lethemba lokuthi iminister of finance izakwenza nesiphangiphangi ukwenzela ukuthi imali leyi isebenze inhloso yayo engiyokuqinisa iparty njalo engiyokuqinisa ivoice ye-opposition eParliament emastrictini ivoice of opposition opposition kuma-communities. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sizaqinisa ukufinyelela wonke ama-communities ngaleyo mali. Njalo futhi senze le Congress, senze lama-policy, senze lama-conferences agoqela i-policy conference. So wonke lokhana siyakujabulela ukuthi sesizafanele ukuthi sikwenze. Kuyamakela ke izinto eziningi ezokuthi i-opposition akumelanga ithole incediswe ngezinye izindlela ezivela ngaphandle kumbe i-foreign aid ngesilungu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo ayakhonona ngemali le esithi yenza ukuba amabandla amabili kuphela aqinisaka eZimbabwe. Unobhala webandla le-United African National Council uMnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele uguqule umthetho we-Political Parties Finance Act.
Thina njengebandla eliphikisayo ele-UANC, United African National Council, ekhokhelwa nguMnumzana uPercy Chigodora, sithi hayi lokho okwenzakaleyo thina sikubone ngani kulungile ngoba imali le imele ibe imali enikwa ama opposition ama political parties wonke asezweni kodwa ngenxa yokuthi iZANU-PF yabona ukuthi kungayenzakala kanjalo iza kukhitshwa esikhundleni ngamanye amabandla so bona bayaphonga ukunika lawa abalabo kuparliament ngoba singakhangela ibandla likaJabangu leli umuntu owayenza ukuthi bakwanise ukuthi babe le 2/3 majority eparliament so lokhu ngokunye kokuthi bayambonga ukuthi uyabasebenzela sibili kakuhle
ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele amabandla aphikisayo etshengisele ukuba enza okungcono kukhetho ukuze atholele imali enikwa nguhulumende okusemthethweni enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network umnumzana Thomas Thole uthi kusemthethweni ukuba amabandla amakhulu aphiwe imali kodwa nxa amabandla amancane esola kumele kuguqule umthetho
umthetho lo uvela ukhona kodwa ubona kwami kumele amabandla amancane yakhulumisane lalabo abalungisa imthetho ukuze umthetho lo uguqulwe
bayakhonona abakwelinye icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba abathi kumele benikwe imali le nguhulumende hathi icele likaChabangu labanye bakhe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Namuhla sekufike umnyaka wesihlanu selokhwaye umongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabhubha ngomnyaka ka-2019 elizweni leSingapore lapho ayeselatshwa khona. Abanye bathi isimo sezomnotho asithuthukanga njalo amalungelo oluntu alokhu enyathezelwa selokhe umongameli umnumzana Mugabe wabhubhayo. Intambo zombuso zathathwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abathi zimbila zantabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust.
Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusiya ngokuthi umuntu ungapi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engkokheli eyangena lozibuse omutsha elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungabi kwesigaba nxa ukhangela umhlubulo weMathebeleni leMidlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMathebeleland ezigabeni ezishiyeneyo zeMathebeleland leMidlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube yanamhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa lomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine ila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike namhlanje. Ngezinye indlela umuntu owahlala kakhulu embusweni lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lenye infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So isigaba sesithathu ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke ngumgabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa intatheli izindaba elizweni indlela entsha yokuthapha indaba kusetshenziswa iartificial intelligence kumbe AI ukuze zingasaleli emuva ekwethuleni indaba ezimqotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba zakobulawayo ezingamachumi amathathu zibe lethuba liviki lokufunda ngeartificial intelligence. UNkosazana Tanaka Murerwa, intatheli izindaba yesite, ngomunye ofunde okuningi uhlelo lweMisa Zimbabwe.
I-AI luhlelo oluqakathekileyo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele thina intatheli zezindaba singakhangela ngokuya kokuma kwezinto umumo womnotho. Siyabona ukuthi ama-newsrooms amaningi asesele elentatheli zezindaba ezinlutshwane. Ngakho-ke uyathola ukuthi umuntu oyedwa kasekumele ukuthi ayenze umsebenzi ongathi omningi kulalowo kade ehlala ewenza. Ngakho-ke nxa silama-tools lawa athiyeneyo, ama-tools lawa akwazi ukuthi ayenze umsebenzi wethu ube lula ngoba alakho ukuthi asincedise ngendlela ezithiyeneyo. Ngakho-ke siyalubonga kakhulu uhlelo lwelesililethile ngabantu beMisa olusincedisile ukuthi sifunde indlela ezithiyeneyo esingasebenzisa ngazo i-AI. Akhona amanye ama-newsrooms aseqalisile ukulisebenzisa. Ngakho-ke siyakhangelela ukuthi singancedisana ngawo ukuthi siye silokhe sisiya sikhulisa ulwazi esilalo ngendaba ze-AI. Ngiyabonga.
UMnumzana Douglas Ncube uthi usethole ithuba lokuyafunda nge-artificial intelligence.
Ngithole ithuba enhle kakhulu, elizakezela kakhulu ulwazi elithule namhlanje kuMisa AI namhlanje. Ithuba leli ngele-Africa, ngele-journalism AI in sub-Saharan Africa for new post-more newsrooms. Ithuba leli liyaqala ukufunda ngamanzi nge-AI. Kusukela mhlaka 9 September kuze namhlaka 18 October 2024.
UMnumzana Shion Ndlovu, umbalisi ofundisa ngezebulenjini be-internet okugoqela i-artificial intelligence, uthi kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zibe nolwazi olujilileyo nge-AI.
I-AI ngi-technology leyo evumeza ama-journalists or anyone emhlabeni jikelele ebekwanisa ukutshela i-AI le ukuthi imyenzele imisebenzi enzima kumele ethathe isikhathi nxa uyenza indaba ku-newsroom. Namhlanje sikhuluma ngokuthi singasebenzisa wapi ama-tools asincedisa ze-AI okufana nokuthi sikwanise sincedise ukuthola izindaba kuZulu, isikwanise ukusiphekela izindaba nxa singafika emhofisi nethu. Le ndlela futhi i-AI ingasincedisa ukuthi ithumeze indaba kuZulu. So nje sikhuluma indaba ezi-3 ukuthi singasebenzisa njani i-technology leyo ukuthi ithumeze, ithole lokuthi ipheke intatheli zendaba zithumezele kuZulu.
UNkosazana Helen Sithole, igqwetha leMisa Zimbabwe, ukhuthaza intatheli zindaba ukuba zinanzelele zingephuli amalungelo oluntu uma zisethula indaba zisebenzisa ulwazi lwe-AI.
EZimbabwe njengokhuluma kathesi asila umthetho okhangele i-AI specifically. So njengoba singela umthetho okhuluma ngendaba ze-AI, kuyakhoza i-confusion ukuthi kahle kahle umuntu engayenza icala esebenzisa i-AI kuzohamba njani. But even though singelayo umthetho okhangele i-AI specifically, silawo amanye ama-legislation, amanye ama-act esingasebenzisa singakayenzi i-legislation ekhangelele i-AI, ngoba singakhangela i-constitution yakhuluma ngendaba ze-privacy. So ukuthi abantu benanzelele into abayikhulumayo njalo ukuthi basebenzelane njani labanye abantu.
Umsekeli womphathintambo wohlangothi lukahulumende olwe-Information Communication Technology, uMnumzana Dingimuzi Phuthi, uthi eleZimbabwe liphakathi kokubumba umthetho okhangelane lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence. Ebuzwa i-VOA enkundleni ye-WhatsApp ngemithetho elawula i-artificial intelligence uphuthi uphendule esithi kukhona abakuzamayo okwamanje loba kungakabi ngumthetho ocacileyo. Uthe bazama ukuba bebumbe umthetho ozahambelana nemibono yamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iHamas ithi elemelika kumele libambe ngamandla ele-Israel ukuba lisayine isivumelwano sokukhumisana umlotha. Ele-Israel lalo lithi iHamas yiyo engafuni ukusayina isivumelwano esalotshwa ngelemelika esiza kwenza ukuthi kubekwe phansi izikhali njalo kukhululwe abe-Israel abathunjwa iHamas ngomfufu nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba be-Reuters. Abezindaba be-Associated Press bathi abantwana abafika phose amachumi amabili 17 bafele engozini yomlilo e-Hillside Endarasha Academy kwele-Kenya izolo ebusuku. Amapholisa athi umlilo lo ulumathe ngesikhathi abantwana belele. Abantwana ababhubhe engozini le baleminyaka efika phose ichumi inayo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Weziphathelane leMelika ngalesi isikhathi abazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngoLwezi lonyaka. Ababalisa umnumzana Donald Trump omela ibandla leRepublican Party, lonkosikazi Kamala Harris omela ibandla leDemocratic Party belungiselela ingxoxo-mpikiswano ezakhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News ngolwesibili. Ezinye izizalwane zeMelika zikhathazwa ludaba lwezenotho njalo zikhangelele ukuzwa ababili laba besipha amacebo abo ngalokhu. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe isihlala khonapha eMelika.
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela, bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But yabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho, ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course, ngoba sasisuka laphana kugcikwane le-COVID. So angiyiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukusolakala kwenguquko lokhu okungabe kubangelwa yikuyini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans la akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Yabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatshi, lokho akuyenzi ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikhoke ngubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxo-mpikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race enguye o-contestayo as the president laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngapi ngoba siyakwazi ukuthi i last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lo. So it's a very very important situation esiya kuyo ngolwesibili.
Lo ngumnumzana Tim Mringayi olandela izombusazwe eMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika obesecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sengonani bathokaza bahle. Ya lapha sizozama ukuthi sishumele ivangeli abantu abangaliboni kodwa elingasiza umphakathi wakithi siyisigaba sami samathabelelene. Siyazi ukuthi ubaba uNkomo wasishiya ezandleni ezimbi ezingananhliziyo enobuntu nomunye umuntu. So sicela ukuthi kube no-president kwelakithi no-vice president wakhe esizomvotela as by 2028 bakithi. Nathi sibambe embusweni emapalamente nakuma-presidential ukuze sitshentshe isimo lesi siphakathi kwaso kuleli esigabeni sakithi. Ngoba siyabona i-tribalism iningi iyenzakala kodwa thina singabantu bangapha sibizwa ngama Second Republic kodwa i-tribalism yakhona vele seyidlula lalo Second Republic. Cela ukuthi sivoteni sibe no-president no-deputy president wasemathebeleland abazosimela phambili sobavotela futhi ngokuningi basibusele isigaba lesi.
Yes, salibonani, salibonani, salibonani. Studio 7, sakazi, nabalaleli, nabaphathi. Obingelelayo nomhlanhla ngiphuma endaweni yakwaNkosikazi esigande esigabeni sakwaMakoni eMbembeswana. Bengicela usizo kanti bakithi lonke abalaleli beStudio 7. Bengicela ukufuniswa uSharon Mpofu owaseNkayi. USharon Mpofu sadibana wayengumngane kasisi wami omncane ehlala koBulawayo. So ngaxhumana naye, sagcina mina naye sesithandana ngomlida la eGoli. Sahlala sonke eSouth Africa endaweni yaseRustenburg eNorth West. So sahlala saze sagcina sesithola ingane. So ude ekutholeni kwakhe ingane ngayibeka ngithi mhlawumbe ezithweni isikhathi azithwele masofika isikhathi sokuthi ethole ingane. Usisi wami wasesithi kungake kwenza ukuthi ube wedwa ngapho. So kunganjani ukuthi unkosikazi wakabe uzotholela ingane ngapha kukimi. So nasengivuma ngoba ngwayengusisi wami utsho kanjalo. Wahamba-ke lo mntwana unkosikazi wayethola ingane. Uthe ma yethola ingane khonapho ngabotshwa mina ngibotshelwa amaphepha. Ngathi uma ngiphuma ngahamba ngayibona ingane angishiye naku-2 weeks. So asengiyangishiya eGoli ngabuyela mina e-Rustenburg eNorthwest ngomsebenzi. So uthe ma sefike lami ngasengimitsho ukuthi hhayi njengoba ingane sikhona ngabuye-ke unkosikazi kwaba nezitori thizeni engeke ngikwazi nokuthi ngisi-explaine kule ndawo. Kodwa kwaba yilahlekelana kwami naye uSharon Mpofu. Ngahamba eGoli ngisiyamdinga, ngathola ukuthi asahambe ekhaya, ngangatholi inamba, ngangatholi indlela yokuthi ngamthola njani. Ngamdinga, ngamdinga, azange ngisamthola. Kodwa engikucabangayo ngaye noma kubo ngingakwazi, engikucabangayo owayehlala ekutsho kimi ikuthi yena unobhuda kuthiwa nguMorgan bembiza Tsvangirai. So bengicela zihlobo ngingifunise uSharon Mpofu, ngiyafisa ukuthi ngimthole nami.
Selibonani basakazi bethu lenjani? Hhayi bakithi sithasagalalela lokho sikubona eZimbabwe. Lizwe lingafanelanga usoli, ungasola sokufanele ucatshe. Usuze ma ukhuluma bathi bethi heyi kokumanjalo uzocatshwa. Lizwe lingafanelanga nje ukhulume ngezane okubavalaga usoleni mnakako ukuthi lokhu ke kodwa bazokutshela idemokhrasi. Wazi ma ungakobo South yakobotswana kulapho ngabona khona ukuthi hayi eZimbabwe ala idemokhrasi. Izimbabwe nje ukuthi idemokhrasi phela kayikho ngisho lencane nje kayikho. Abantu bathele nzima babotshwa mahlana mahlana abantu bafake emajele. Kawukhulumi ukhululekile, kawuhambi ukhululekile. Izano nje yona vele akula ukuthi ngabe saluyenze eZimbabwe. Ezinokususela into zama izano. Noma kungakhetshwa wena lo mnakako oyigugrawundi waqeda abantu. Okwaziyo ngokuyizana nje kakhula lezwe lezolunga la.
Labo ngabalaleli beStudio 7 ebebesinika imbono yabo.
The Voice of America.
Good
Uhlelo Woza Friday uliviki sihamba leqembu lomdumo weAfro Classic Jazz elizibiza ngokuthi Mkhiwa Omhle liphethe idlaladela lwelitsha elilesihlekwa esithi Intoto Viyane. Iqembu leli lilamalunga amabili njalo licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abalandeli bakhala abalandeli bebhoso bathi kuyose kube nini iNkezi ingabuye ekhaya bayakhala abantu zamani okungcono bafana bebhoso zamani okungcono
benu salibonani balandeli salibonani balibakithi okhulumayo nguSibusiso Ncube osemculweni ngebizo elithi Mkhiwa Omhle. Umkhiwa Omhle kunguSibusiso Ncube noWandi Ndlovu. USibusiso Ncube udabuka elowa kwelo esinangeni bese uWandi Ndlovu udabuka ePlumtree esigabeni seNgwana.
Asisayazingeswekhaya kuze kube nini
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Umculo wethu ukhona kuma social platforms wonke singabalisa o DistroKid, u YouTube, kawo Apple Music, i social networks azonke ziyatholakala ingoma zethu. Bese kuthi mhlawumbe ongabe ufuna i CD kumbe i USB angasithinta ku +27 67 222 5518. Okwamanje sisase South Africa +27 67 222 5518.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engingakusho mina kubalandeli ukuthi empilweni nasemhlabeni ngezikhathini zamanje abantu sesiphila i-quick life, i-word of advice isiphuma ngcono emculweni, ukududuzeka sekuphuma ngcono emculweni. Futhi bese ngithi mina kubalandeli, asihlaleni nomculo kaMkhiwa Omhle, umculo ophilisayo, umculo okwenza umuntu azizwe engcono. Siyabonga.
No, no.
Yebo ke umculo omnandi lapho kade siuzwa uhlelo lwethu lwe Live Talk. Liyalandela umculo lwe Woza Friday. Liyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlaba. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.